Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 14, 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti havasi kudzokera kubasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Varairidzi vari pasi peAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoti vatanga kuramwa mabasa nhasi. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti vana chiremba havasi kudzokera kubasa kana hurumende ikasagadzirisa nyaya dzemihoro. Kunyange hazvo dare reLabour Court rakati nhengo dzavo dzidzokere. Ngatinzwei Dr. Zvakada vachitsanangura kuna Ray Choto weStudio 7.
Danho rakabuda kuLabour Court iroro rekuti machiremba adzokere kubasa nemazuva mairi anotera, hatina kufara navo ende tine hurombo kuti kunyange hazvo zvizvo zvakataurwa hapana chachinja pamamiriro eurongwa huripo izvozvi, nekuti machiremba chataura ndechekuti haana mari dzekuendesa kubasa, havana chikafu chekudya, havana chekugara kuti vakwanise kunge vari kuenda kubasa. Saka nekungoti kwabva danho rabva kuLabour Court richiti vanachiremba vaende kubasa hazvikwanise kuti vanachiremba vadzokere kubasa, nekuti izvozvi chiega chinogona kuti vanachiremba vaende kubasa kunge vapiwa mari dzekushandisa dzemakombi dzechikafu nedzerendi. Ndo zvega zvinokwanisa kuti zvito kuti vanachiremba vaende kubasa.
Chiremba Zvakada, hamuzoonekwe here sevanhu vari kuzvidza mitongo yematare?
Hatisi kuzvidza mitongo yedare ende titori munzira izvozvi kuti tisimudzire nyaya yedu kudare reHigh Court, nekuti danho rabva kuLabour Court hatina kufara navo. Asi takaonawo futi vakati tinokwanisa kunge tichitaudzana neemployer wedu anoendegovernment kuti tinge tichiwirirana kunze kwekoti. Iyo nzira takaigamushira kuti tichange tichitaurirana kuti tione kuti pane petingakwanisa kuwirirana here kuti tidzokere kubasa, nekuti semachiremba tirikutodawo kudzokera kubasa, hatifare kunge tisiri pabasa.
Mati matora here matanho Dr. Zvakada kuti munge muchitanga kutaura nemushandirwa inova hurumende?
Ehe, kwechishanu takasangana nevanonzi acting permanent secretary yekuministry of health and child care nehealth services board, vanova ndivo employer vedu. Tikambokurukura maawazo anokwana kuita matatu chaiwo iyo achitaurawo kuti zvetirikuda hurumende haikwanisi kuzvibhadhara, tichitaurawo kuti tinge tichikwanisa kudzokera kubasa tinodawo zvakadai zvakadai. Vakamboramba vakatsika madziro vachitaura kuti hazvigoneke, isi tichitiwo kuti tidzokere kubasa tisina chatinacho hazvigoneke, nekuti hatichakwanisi chido tinacho. Asi takadzikisa mbichana pane yatanga takatarisira, tikati tinotarisira kuti hurumende ikasvika apa inenge yavatidza dokwa dokwa chekuti zveshuwa iri kuda kuti vashandi vayo vadzoki.
Zvicha akadaro Ray abvunzawo Dr. Zvakada kuti Dr. Peter Magombei vakadini uye kuti vangadzoka kuZimbabwe rini zvichitevera kurapwa kwavari kuitwa kuSouth Africa mushure mokupambwa kwavakaitwa.
Ndofunga counseling vanogona kuzoiwanira zvavo muno muZimbabwe. Iyo mukutaura kwatiri kuita navo Dr. Magombei vaitotaridza kuti vanokwanisa kusvika muno muZimbabwe muwiki rinoteera iro riretu kuzatatasanawo. Saka napasina zvinochinja tinotarisira kuvaona musondo vatiri kubatero kuti tizopfuurira mberi navo pabasa kana ivo vachifira vakunge vakukwanisa kunge vachidzoka pabasa ravo ravakatanga. Asi tisikaziviwo nekuti vane machiremba avo ari kuvaona kuti anenge achizovakurudzira kuti isusu sebod tinongopfuurira mberi nebasa. Kana ivo vachinge vazodzoka vakunzwa zvakanaka tinongokondinya pamwe chete navo.
Pamunenge muchitaura navo Dr. Zvakada, mainzwa sei? Mukunyatsonzwa here kuti izvo Dr. Magombei vadzokera pavakanga vari vasati vapambwa nekuzovhiringidzwa kwavakaitwa munguva yavakanga vari muupambwa?
Dr. Magombei mukutaura kwatiri kuita navo isu hatina chatataona changu chingange chakachinja vasati vapambwa kana kunge vapambwa. Nekuti vasati vapambwa vaingoti vakomana ngatipfuure mberi nekurwira zvido zvevanhu vatinomiririra machiremba. Vadzoka kunge vapambwa vakangoti machiremba akapiwa mari here kuti havasati hanzi. Saka hapana chekumirira, ngatingokondinya mberi nebasa ratakatanga kusvika tasvika munyika yeKenani. Saka tione kunge pane zvati zvachinja tisingazivi hedu kune machiremba avo kuti kune zvinenge zvachinja here. Asi pabasa nekushanda kwatinoita navo isu hatina kuona chakati chachinja.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunare naRay Choto weStudio 7. Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti varairidzi vane urongwa hwekuvaka misasa yekuti vagare mumatunhu ose senzira yekuratidzira kwavo nyaya yemihoro. Varairidzi vari pasi pesangano iri vari kutarisirwa kutanga kuramwa mabasa nhasi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMasaraure.
Vairairidzi vatinoshanda navo vari kukanda mapata pasi vachiti havasi kuzoenda kumabasa kusvikira vapuwa mari inokwana mari iri index neinterbank rate kuti vakwanise kuzviriritira ivo pamwe chete nemhuri dzavo. Saka kutanga musi wemubvuro hakuna achazenge achienda kumabasa.
Kutanga kuratidzira uku hakuzokanganisi here vana vari kunyora bvunzo? Zvinenge zvichifamba sei?
Bvunzo dzevana dziri kutonyanya kukanganiswa nekusatambira mari inokwana kuri kuita varairidzi. Varairidzi ava vakaregwa vachiramba vachibata dzidzo dzevana. Tiri kuparadza integrity education yedu nekuti ivo tiri vanhu vane nzara vane hasha kuti vovape basa rakaita sekugadzirira dzidzo dzevana kutokompromisa mastandards. Saka tiri kutoti kana zvitori nani zvitombomirwa wozonyorwa pasi. Asi kana hurumende ine umwe muonero inenge yakungoita umwe munyoresero wainoda asi zvichakukompromisa quality yedzidzo yedu, zvinova chinhu chatisingadi.
Pane nhaurirano dziri kuitwa mangwana dzejoint negotiating council idzi, hamusi kupinda here munhaurirano idzi?
Tine nhoroondo yakakura yekuziva kuti kana pose patinoita kuda kuratidzira vanodeedza nhaurirano idzodzo dzinove nhaurirano dzisina chinobatika chakambobarwa kubvamo. Tinoona kuti vanenge vangori mukana wekupanana maalawensi, vanenge vangori mukana wekuti vazvimiri havo putugadzika vari pamwe chete. Asi chinangwa chavo chikuru ndechekuti vaite kuti vashandi vafungidzire pane chichabuda vodzokera kumabasa. Ende hakuna nhaurirano dzichada kuitwa, zviri kuda kuitwa zvozivikanwa kuti masarari evarairidzi nevamwe vashandi ngaangoindekswa neinterbank rate.
VaObert Masaraure vange vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano revakuru vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti rirugamuchira kurudziro yakawanda kubva kuvanhu mushure mekutaura kuti mapato ezvematongero enyika pamwe chete nesarudzo zvimbomiswa kwemakore manomwe. Mutauriri wesangano iri Reverend Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti vazhinji vari kuwirirana nezvakataurwa nevamakereke, asi mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa Mavhinga vanoti vemakereke vari kupotsa nepfungwa iyi.
Tinoremekedza mashoko evakuru vemakereke, asi panyaya yekuti vane pfungwa dzekuti zvesarudzo zvimbomiswa kwemakore manomwe, vanogoda kunge vakati potsei, nekuti zvinoita sekuti sarudzo ndiro dambudziko muZimbabwe. Nyamba kwete, harisiro dambudziko. Dambudziko imhirizhonga. Dambudziko inyaya yekuti kune vamwe vanenge vasingaremekedzi nzira dzakaringana dzakatsarukana dzekuita sarudzo.
Munorevei, titsanangurire zvishoma apa.
Kureva kuti kumisa sarudzo kwemakore manomwe hakuna chakunorapa kana pasina kugadziriswa hunhu hwakaipa hwekuti vanhu vanodziviswa kutaura pachena zvavanofanira kunge vachida. Kana pasina kutevedzwa kwakanaka kwemutemo, kwebumbiro remutemo renyika, hapana zvinenge zvaitwa. Kunenge kuchingova kuramwira makudo munda wese.
Nemaonero enyu imi, chii chamungade kuona chichitwa?
Chinoda kuti chiitwe ndechekuti pawanikwe nzira yekutenderana. Zvinofanira kuti zviitwe mafambisirwo esarudzo. Tinoziva kuti masangano akasiyana siyana eSouthern African Development Community, SADC, neAfrican Union vakataura runziro dzavaipa dzekuti Zimbabwe ingavandudza sei sarudzo. Izvozvo ngazviitwe. Uyezve kana zvichinge zvanetsa, sangano reUnited Nations ngaripindire ritungamire iro sarudzo. Dambudziko riri pakuti inonzi Zimbabwe Electoral Commission haina kumira yega. Inenge isina kumira pachokwadi, zvichizokonzera mhirizhonga nemheremhere nezhoweza.
Saka chingaitwe nevemakereke chii?
Vemakereke, vatungamiri vemakereke, vane basa guru rekuyananisa nekuparura hwaro hwekuti vana veZimbabwe vataure zvavanoda ivo kuti zvii zvingaitwa. Pareshwa nekereke ndepekuti kereke ndiyo yava kuuya nezvinofanira kuitwa isingapi mukana. Chinodiwa ndechekuti pawanikwe mukana wekuti vanhu vataure nhuna dzavo, uyezve vataure zvinofanira kuitwa, kwete kuti kereke itaure kuti ngatichidai tiyoti hakuna sarudzo. Iri kutora gwara risiro, runozoita kuti pamberi apa pane pakangwana chinonetsa zvotonzi hakuna sarudzo. Kana shoko rekuti hakuna sarudzo ishoko rinomhura mutemo, ishoko rinenge richitaura kuti bumbiro remutemo renyika ngarisendekwe. Hazvisi izvo zvinofanira kuitwa. Zimbabwe ngaingocherechedza zviri mubumbiro remutemo. Kana zvichinetsa, ngapawanikwe nzira dzingaitwa dzekuti izvozvo zviitwe, kwete kutanga kuparura zvikamu zvekumhura mitemo yenyika.
Vadewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Asi mutauriri wesangano revakuru vemakereke, Dr. Kenneth Mtata, vanoti zvakataurwa nevemakereke zviri kutambirwa nevanhu vazhinji.
Vanhu vakapa mhinduro dzakasiyana-siyana vahwande. Hongu kana tikatarisa vanhu vari mumapoka akasiyana-siyana, waigona kuona kuti dzimwe mhinduro dzine chokuita nenyaya yemabasa avanoita. Asi kana takatarisa kubva kumapoka edu isu kumakereke, takaona kuti vanhu vazhinji vanga vachinzwisisa zvikuru hurudziro yatanga taita. Inyaya yavakatarisana nayo. Vanhu vazhinji vakaneta nenyaya yokupinda mune zvesarudzo dzisina zvadzinobudisa. Vazhinji vanotsvaka kuti kana zvaibvira nyika yaizorora ikatanga kushanda basa rokushandura zvinhu zviri kuvaremera. Saka takawana mhinduro dzinokurudzira zvikuru kokero iyi yakaitiwa nemakereke Mr. Wande.
Kune avo vanoti kurudziro yenyu yokumbomisa sarudzo haienderani nebumbiro remutemo zvikuru sei makore amakataura manomwe kuwanda kwawo. Munotii kuna avo vanoti kurudziro iyi haienderani nebumbiro remutemo?
Vawande vanhu vakatsikiridza nyaya yemakore havana kuona singwisingwi yehokero yamakereke, nokuti chekutanga ndechokuti nyaya yekuti izvi zvinenge zvinei nechokuita nebumbiro remutemo zvinototaugwa mugwaro rakashandiswa rehokero iyi yamakereke, nokuti makereke ari kuti kana zvaita kuti nguva yemaelections inodarikigwa, zvichatsvaka kuti paitiwe referendum kuitira kuti zvinhu zvose zvinoitwa zvirambe zvichifambirana nomutemo nebumbiro renyika. Nyaya iripo haizi yemakore kuti i7. Chakakosha ndechokuti vanhu vachakwanisa here kubvumirana neprinciple kana kuti singwisingwi yehokero iyi. Kana vanhu vakati singwisingwi yakanaka inotipa runyararo rwekuti tivake pamwe chete tichigadzira foundations kana kuti nheyo dzakakosha dzeekonomi noukama hwevanhu, asi makore 7 tinofunga kuti akawandisa, maybe 5 ndo akakosha kana kuti mana. Izvozvo zvinhu zvinofanira kuti zvigobuda munhaurirano dzichaitika dzakanangana nehokero iyi. Saka vazhinji vanga vane dambudziko remakore vanga vasina kana kuti vanga vane dambudziko renyaya yeconstitutionality yekoli vanga vasina kunyatsokuverenga hokero iyi.
Gwara nderipi apa? Chiri kudiwa neve makereke chii?
Chiri kutsvagwa nemakereke nechokuti ngatigadzirei nheyo yekuti mweya wemurayiro ugofamba nenzira yakafanira vaWande. Nhau iripo ndeyekuti makereke ari kuti nguva yatiri haisi nguva yakajairika. Kana tiri munguva isina kujairika inotsvaka minduro kana kuti masolutions anofanira kunge achigadzirisa nyaya iyoyo. Extraordinary situations require extraordinary solutions. Ndozviri kutaugwa nemakereke. Nyaya iripo haizi yokutyora mutemo zvisina tsarukano, but ndeyekuti kana tichida kuti tivake nheyo yakasimba yemufumi hwenyika, tichida kuti tivake nheyo yakasimba yokugadzirisa ukama hwevanhu vemuZimbabwe, tichida kuti tivake nheyo yakasimba yaiyo mutemo wachona yeconstitutionalism, inotsvaka kuti tizviite izvi murunyararo pasina vanopopotedzana, pasina vanogwira zvinzvimbo, asi munhu wese achitakabata takaisa ruoko pabadza kuti tipfuurire mberi tiri pamwe chete. Saka izvi hazvipokani nemutemo wenyika, uyezve hazvipokani nesingwisingwi yemutemo kana kuti yatingati the spirit of the law. Zvakasiyana nokuti vanhu vatsvage kutevera the letter of the law when the spirit of the law is being violated.
Mutauriri wesangano revakuru vemakereke Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News, vemakereke vanoyambira mutungamiriri wenyika kuti kuipa kwaita zvinhu munyika kunogona kukonzera kusagadzikana. Newsday nhasi riri kutaura pamusoro pevanhu vanochera goridhe kana kuti makorokoza vanonzi 63 vavo vakasungwa kumaZoe Mine. MuNewsday mekare vashandi vehurumende vaudza hurumende kuti vanoda kubhadharwa mari inotangira pamazana mana nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 475 emadhora ekuamerica. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hey, pamusoro yevashamuri vestudio 7, zita rangu ndinonzi Munyaradzidzi Vatadius, ndiri kuno South Africa, Joburg, mahembeni. Zvinyandirotaura ndekuti kana hurumende ichiti maticha nemadhokuta dzokere kubasa, ivo vasina mari yetransport hapana kuipa. Iyo ngaingomeka shoti yavapa mari yetransport, yotsvaga transport yekuvasenga everyday ichienda navo kumabasa. Either mabasa, ndeti mabasi nawo yosenga everyday maticha acho nemadhokuta aenda kumabasa, and then vachivapawo mari. Mari varuta vana vovaitira chikafu lunch nebreak vozviwana ukoko, and then vachivapawo mari, vachivapawo chikafu choti vaikwanisa kuchengeta mhuri dzavo kudzimba dzavo. Zvavharana, ndatenda hangu.
Ini ndinoizwa Ezekiel Maphosa, ndiri kuno kuRustenburg. Ndiri panyaya iyi iri kutaura hurumende yekuti vese vakaresha mhosva dzavo, vese vanhu vachinga vachibatwa vachipambwa, vanga vachipamba vacho vari kutarisirwa kuti vasungwe next year. Ini ndinoti ipapo chokwadi hapana, havana zombosungwi. Sei vasikasungwi izvezvi? Kana vachiti vari kusungwa, sei vasikasungwi izvezvi? Sei vachizwi next year? Haipapo chokwadi, hurumende ngaivimbiko irambirana nehuori, huori upere. Ikapedze huori, ndo petinoti hurumende chaiyo chaiyo pamberi.
Studio 7, mangwanani mangwanani akanaka musomo vhuro unoyi. Studio 7, ndoda kuti ndivota pamusoro pegovernment yeZimbabwe. Webai vanotaura kuti kwai madoctors ngadzokere kubasa, ivo vasina kana mari yekuti vadzokerese kubasa, yekombi kufambisa nekombi hapana, then iye yekuti vararamise mhuri yavo hapana. Iyo, then they are not serious with this case because they know that kakangorwara vanongoenda naabroad.
Zita rangu ndozvijoni Matema Danda. ZANUPF yatiuraya veduwe, ZANUPF yatiuraya. Ndazvida kumira zvakanaka vanhu vatambura kuZimbabwe. Tiri kunedu South Africa, asi tiri kuone nhamo huru. Nokuti dai Mwari vapindira, vasunungura nyika yeZimbabwe. Munangagwa wauraya nyika, Munangagwa wauraya nyika. Haachakwanisi kuigadzira. Dai vataurirana vachambisa, zvinhu zvanaka, tatambura viduwe. Mwari dai vatinzwira vongoro.
Makadii paStudio 7 apo? Ndinofara chaizvo inini zvangu. Ini ndinoitwa Petso, ndiri muCape Town muSouth Africa. Varume, zvinhu zvaoma. Ko avo vanotaurawo kuti vamuyo avo vanoti masoja nemapurisa vakapfuura vanhu last year 2018 muna November vanozosungwa next year, it means 2020. Ko vanogosungwa next year ko zvaita sei? Kungovasungwa ikaizvezvi? Ko handi vanozivikwa kuti masoja nemapurisa here? Ko chii chimwe chinoda kushanisa chinokonzera kuti vazosungwa next year vachimboregwa kusungwa right now? Ende uye chimwe chinhu futi, ko wai vakuru vemapurisa nevamwe vese vanenge zvichiitika kuspeciali kuhurumende ko kana pane nyaya inonetsa vasingazokubata mafoni?
Vakadiko vashamari weStudio 7, tinokutendai nechirongwa chamunotipa mazuva ose. Chirongwa chakarerekera tichitaurawo pamusoro pehurumende yedu yeZimbabwe yatiomesera. Zvinhu dai yadzosawo madhokuta kumabasa, kani zvinhu zvingafamba zvakanaka. Zvairi kuronga zvekuisa madhokuta kumatare dzemhosva izvi kutamba nenguva. Ngaingobhadhara mari dzinodiwa ngamadhokuta, because isu vanhu tisi tinotambudzika. Isu zve tinosafa, ivo vakuru vehurumende vari right, because vanasinga varwara vanoenda kurapwa kunze kwenyika. Natenda hangu, zita netwa Elaya kwenjere.
Makadini vashamarari veStudio 7 navateveri vayo. Ndinonzi Mpofu, ndiri kuGreat Town kuSouth Africa. tangotaura pamusoro penyika yedu nezviri kuitika mairi. Handiona sekuti purezidhendi vane chokupindura pane zvinoitika munyika yedu. Nokuti paya vakambotaura kuti MDC inoti indai pakati, kana vakuvara munorapiwa namadhokuta pakati, tinoda kuratidzira tichavateverera madhokuta. Takaona Dr. Magombe abata anyangarisiwa ndokuteverera kwacho. Akati kune shamuine munyu. Takazoona vanhu vakuda kuratidzirwa kuratidzira nokunyunyuta kwavo. Akuisa matengi emvura inovava namapurisa achirova vanhu, ndiyo shamuine munyu yacho. Saka zvese zvinoitika munyika medu purezidhendi ane ruoko pazviri. Iye Emmerson Mnangagwa ane chaanoziva chaanenge achiita. Nyika yedu iyi inongoda kuti Mnangagwa dai asiya zvaari kuita, nokuti demokirasi hamuna. Ende nyika dzokuzhe dzose dzinozviziva kuti ndiari kuzviita, zvokuti mainvesta anotsvaka agone kumawana. Pana munhu angada kuinvesta maanoitirwa utsinye sehuri kuitwa naMnangagwa. Dai hurumende yachinja muitiro wayo.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vabereki vemukomana wekuBritain akatsikwa nemotikari akafa vari kutarisirwa kusvika muAmerica nhasi vachitsvaka nzira yekuti munhu akauraya mwanakomana wavo angaendeswa kumatare edzimhosva here. Harry Dunn, uyo akanga aine makore 10 mapfumbamwe, akafa mushure mokurohwa nemotikari yaichairwa nemudzimai wemushandi wehurumende yeAmerica muBritain. Zvibvumirano pakati penyika zhinji zvinoti vamiririri vedzimwe nyika havaendeswi kumatare edzimhosva kana vakapara mhosva munyika dzavanenge vachishanda vari. Mai vomukomana uyu, amai Charlotte Charles, vati vanotarisira kusangana nemudzimai anofungidzirwa kuti ndiye aichera motikari yakauraya mwana wavo, amai Ann Scholars. Amai Scholars vanonzi vakati semudzimai wemunhu anoshandira hurumende yenyika yake havagoni kuendeswa kumatare edzimhosva vachibva vabuda muBritain vakadzokera kuAmerica. Nyaya ichiri pakati pekuongororwa. Rufundi madzongonyedze, Oliver Mchukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti havasi kudzokera kubasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Varayiridzi vari pasi peAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoti vatanga kuramwa mabasa nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.